Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare. Manera nhasi uri musi wemugovera Chikunguru 6/2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kuirana kwakuripo ndeko kuti vachange vachibhadhara maroyalties vachishandisa power station. Zvakangofanana nekuti unongo uchigara pamba yangu iwe uchibhadhara rent. Tingati ndo ukama hwanga huripo makore esaya.
Guta reBurawayo rinoti harizi kuzosiya zvivakwa zvaro zvichitorwa nekambani yeZesa iyo inogadzira magetsi munyika. Hurumende inoti pane vanhu makumi mashanu nevana vakaenda kumaQPN Netball World Cup iri kuitirwa kuBritain. Iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Guta reBurawayo rinoti harizi kuzosiya zvivakwa zvaro zvichitorwa nekambani yeZesa iyo inogadzira magetsi munyika. Kanzuri yeBurawayo inoti icharamba yakatsika madziro paurongwa hwehurumende hwekuda kuputsa zvivakwa zvayo zviviri zviri pagwenya remagetsi anobva muMarasha. Nezuro pakamboita kupesana kukuru pakati pekanzuri yeBurawayo negurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chassis pamusoro pedanho rehurumende rekuda kuparadza zvivakwa zviviri izvi. Meya weguta reBurawayo vaSolomon Muguni vanoti vakatokwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva sezvo zvivakwa izvi zviri zvekanzuru yeguta ravo. Zesa inonzi iri kuda kubvisa zvivakwa izvi ichiti zvinogona kudhirika zvega zvikakonzera njodzi. Asi vaMuguni vanoti izvi hazvisi kuzoitika nekuti zvivakwa izvi hazvisi zveZesa. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru vakuru veZesa kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi tabata vaMuguni kuti tinzwe pamire kanzuri yavo.
Chiteshi chemagetsi chepaBurawayo ndecheguta reBurawayo chakavakwa makore tingati kubva 1947 kusvika 57. Saka guta reBurawayo ndiro tingati muridzi wechiteshi ichi. Takazoti mukufakoko pakachinjwa mutemo wekuti vanobvumirwa kubika magetsi chete iZesa. Tikati pakachinjwa mutemo weElectricity Act ndo pakazobvumidzwa Zesa kushandisa chiteshi chemagetsi chepaBurawayo neguta reBurawayo panguva iyoyo. Zvino tazoti nokufamba kwenguva nekuti Zesa inofanirwa kuti ive ichibhadhara atingati maroyalties kuguta reBurawayo. Saka tagara tine gakava riri kunetsa gara riri mumatare pakuti Zesa yange ichiti haifaniri kunge ichibhadhara rendi pakushandiswa kwavari kuita power station.
VaMuguni, pakatora Zesa masimba ekushandisa chivakwa ichi pakaita kakuwirirana here kakanyoreranwa pasi?
Kuwirirana kwakuripo ndeko kuti vachange vachibhadhara maroyalties vachishandisa power station. Zvakangofanana nekuti unongo uchigara pamba yangu iwe uchibhadhara rent. Tingati ndo ukama hwanga huripo makore esaya.
Saka veZesa ava varichiri kubhadhara mari here?
Vari kutingati vari mumashure zvinosiririsa nekuti kutaurira kwatiri kuita izvozvi mari yavo yavasati vabhadhara iri kusvika mamiriyoni emadhora.
Pamutemo chivakwa ichi pari zvino tichitaura kudai chiri muzita rani?
Chivakwa ichi tingati chichiri muzita reguta reBurawayo kunze kwokuti vakazoenda kudeeds office vakanoita inonzi endorsement nechirungu kunodhindisa matitle deeds kuti ave edu, asi anenge achiri muzita rekanzuro yeguta reBurawayo. nokuti izvo zvinotaura kwandiri kuita tine tato didi ratakabata risina kana kudhindwa. Ivo vakangonodhindisa didi riri kudis office asi ratinaro rakachena tichinaro richingodaidza kuti tisovaridzi vechiteshi.
Urongwa hwatakanzwa minista chasi vachiti izvo chivakwa ichi chinofanirwa kunge chichiputswa, imi makanga maudzwa nezvazvo here?
Tingati zvinoita kuti tive nehasha pamusoro penyaya iyi ndeyekuti zvese izvi taizviona mumapepa nawo isusu tisina kuudziwa zviri tingati pamutemo, sekunge iwe uchiti uri kuda kuita maimprovements pachivakwa chomuridzi, iwe muridzi ongoona zvichibuda mumapepa nawo asina kuudziwa zvepamutemo. Saka takatanga kuona bepa richitaura kuti vari kuapplya kuti vapiwe license itsva ino ye 20 years yekuti vakwanise kuramba vachibika magetsi paya kwemakore 20 anotevera.
Vamuguni mati imimi nyaya iyi iri mumatare edzimhosva yasvika papi?
Takaendesa nyaya, sezvo ndataura kuti pane nyaya yetaro didhi redu rakaendozwa rakadhindwa tisingazivi, ndoranyaya takaendesa kumatare edzimhosva kuti aiwa ndange ndakabata chinhu changu asi ndabvutigwa tiri pamutemo. Ndinokumbira kuti ndidzoserwe chinhu changu nokuti ndichine matsamba anotaridza kuti chinhu ndechangu. Ndo zvatakaendesa kumatare mwedzi miviri yapfuura. Saka tichakamirira kuti nyaya iyi itongwe yekubvutirwa kwakatakaitwa, tingati kana kuti yekutorerwa kwatoda kuitwa. Ndo pazouya nyaya iyi takuona futi mumapepa zvakare kuti aiwa pari kuda kupanzwa tingati mipongoro miviri kuti pasare mina, miviri ibviswe nekuti iri kunzi haishina kumira zvakanaka, ingangopwanyika panguva shoma iri kutevera. Isu tisingazvizivi nokuti vanhu maengineers edu haana kana kumbowana mukana iwoyo wokuti atiudze isusu, nokuti vanoripota kwatirika kuti aiwa chivakwa chakati hachisina kumira zvakanaka. Isusu maengineer edu haazvizivi zvese izvozvo.
Avo vanga vari meya weguta reBulawayo vaSolomon Muguni vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vakaudza Studio 7 nezuro musure memusangano wavakaita nekanzuru yaBulawayo kuti chinangwa chavo chavakaitira musangano uyu chaive chekuti vaonesane.
Vataura maonero avo vanga vasina information. Ndauya neinformation ndati ngavapiwe mareports ese zese ishande yakabatana nekanzuru nemarepairs association. Saka ndikutarisira kuti pavachapedza kuverenga mapepa aya tinokwanisa kuzogara pasi toona kuti tiri kufambisa sei nyaya. Chikadhirika chinhu icho chichapaza mamwe makambani, chichauraya vanhu vanenge vashanda imomo kana vari kuzvifambira. Saka ndaitira kuti tiuye tinyatsovaonesa tozoendera kumberi.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vachitaura nemutori wenhau weStudio 7 Taurai Shava vari muBulawayo nezuro.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Bazi rezvekuburiswa kwemashoko rinoti pane vanhu makumi mashanu nevana vakaenda kumakwikwi eNetball World Cup ayo ari kuitirwa kuBritain. Chikwata cheZimbabwe Netball Team chakasvika nezuro muBritain kwakare. Pavanhu ava hurumende inoti pane vatambi vechikwata cheZimbabwe Netball Team makumi maviri, vamiriri vehurumende vana, nyanzvi nomwe dzichange dzichibatsira vatambi ava pamwe nevakuru vakuru vatanhatu vanobva kuZimbabwe Netball Association. Vamwe vasina kudomwa kuti ndevanani vari muchikwata ichi vanosanganisira vatsigiri vechikwata ichi pamwe nevatori venhau. Nyanzvi munyaya dzezvemitambo nemari dzinoti hurumende haifanirwe kunge ichishandisa mari yakawanda yekutakura vanhu kuenda kunze kwenyika vanodarika huwandu hwevatambi vanenge vari kumakwikwi aya. Nyanzvi idzi dzinotiwo kuita kwakadai kunoratidza kuti hurumende haisi kukoshesa nyaya yemari iyo iri kunetsa panguva ino. Studio 7 yakundikana kubata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe zvizere divi rehurumende panyaya iyi. Asi tabata mukuru anoona nezvezvirongwa muusangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana kuti tinzwewo maonero avo.
Nyaya iyi yatondikatika madzoo pandainzwa, zvinotorwadza
nemamiriro akaita nyika mazuvano tiri kuona kuti tiri kushaya chinhu chese muno munyika ende tiri kutaurirwa nehurumende kuti inguva yekuti tisunge dzisimbe kuti zvinhu zvakaoma foreign currency mazuvano hakuna mafuta emotokari haasi kuwanika gorosi chaiye kuimporta dzimwe nguva inobonetsa zvinzizvo foreign currency hapana saka mari yekuzoti inenge ichishandiswa kuendesa vanhu vakawanda kudaro kunosapota netball team kureko kuunited kingdom ndinoshaya kuti tinenge taiwana kupi sezimbabwe ndofunga kuti nguva yanga yadarika yekuti tiite mapriorities edu kuti ave mugwara chii chatinokoshesa ehe team yedu inoda support kana ingave nhabvu ingave netball ingave rugby ingave cricket asi tinobotanga tatarisa homwe kana isusu chaiwo sevabereki unobotanga watarisa homwe even kuri kusapota mwana wako chaiye kuti awane zvakati 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 zvimwe unomuudza kuti mwana angu ndakatida kukubatsira asi yezvino mari hapana tinoda kukoshesa kuti titenge chikafu titenge zvakati titenge zvakati ndozvozvo zvinoenda kune nyika yedu zvakakosha kuti tisapote sporting tisapote vasikana vedu tisapote vakomana vedu asi nemamiriro akaita zvinhu munyika handifungi kuti tine dhora chairo US dollar rekuti tingaburitse tichitizvo ngatingoise hedu tingoenda kuengland kuti tinofara zvedu tichisapota netball
imi chamunenge muchipokana nacho chaicho ndechipi ipapapa nekuti hurumende iri kuti izvo pavanhu ivavava pane nyanzvi anonzi matechnical team experts vanomwe vanenge vachifamba nechikwata ichochi koitawo vatungamiri vanenge vakamirira hurumende vana imi chamunyanyopokana nacho chii ipapa vambofana
kana tichitarisa mapriority kana pane technical team ngatinoonei kuti vanokosha patechnical team iyoyo vari very essential vangave vangani coach kana maybe physio kana whoever else pane ivavo ngavaende kuhurumendewo apa panotinetse apa kuti chaunenge wanyanyofambira uchiti uda kunosapota chii hautingati vanhu vari essential kana ari munhu wehurumende azvipira kuti ari kuda kusapota vasikana vedu venetball kana vakomana vebhora nekunetsa kuri kuita mari aimemshuwa kuti vemuri hurumende anogona kuburitsawo mari yake mupoketi woti inini ndazvipira ndiri kuda kusapota timu yedu yenetball ndaburitsa mari yangu yemuhomwe ndekuti ndiri kuona kuoma kwakaita zvinhu munyika asi ndiri kutizivawo kuti vasikana ava vanoda rutsigiro rwehurumende asi kana tiona kuti zvinhu zvakaoma munyika ndinofungidzira kuti vasikana ivavo kana vakomana vakaenda kuAfrica Cup of Nations vanenge vachinzwisisawo kuti mari hapana
mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana vachitaura vari parunhare vari mukwekwe Zimbabwe The Voice of America yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakanangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Madeline Lorine Takaruza avo vanova mumwe weavo vari kuronga mabiko ekupemberera mabasa ari kubatwa naamai Tererai Trent vesangano reTererai Trent International avo vanoita ivo mabasa ekubatsira vanotambudzika kumusha. Amai Trent vachange vari kupiwa ruremekedzo muNew York mwedzi unouya. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Takaruza. Mungatitsananguro nezvechirongwa ichi chamuri kuronga here?
Chirongwa chatiri kuronga mabiko ekupembera mumwe wedu mukadzi weku anobva kuZimbabwe vanonzi muzvare Tererai Trent avo vakapiwa chinzvimbo chakadzama chaizvo chekuitirwa mufananidzo webronze uchaiswa mupakati peNew York nevamwe vakadzi vane chiremerera vakaita sana Oprah Winfrey, Nicole Kidman Kate Blanchett vamunoziva kuti vakadzi vane vanozikanwa chaizvo nezvekuacta nezvekupembedza nekuita maprogram evakadzi.
Chiitiko ichi chichange chiri kuitwa rini uye zvekupi?
Chiitiko ichi chiri kuitwa musi wa24 August, mapemberero kupemberera zvaritererai right trend ari kuitwa musi wa24 August kuBloomfield, New Jersey. Asi kugadzwa kwestatue yake kuchaitwa musi waAugust 26, musi weunonzi International Women's Day of Equality kuRockefeller Center kuNew York. Saka isu sevakadzi vanogara munzvimbo ino yeNew York takaona kuti zvakadzama sezvo mumwe wedu asimudzirwa kudai kuti tipembere naye. Ndosaka takaronga mabiko aya ekuti tipembere naye.
Ndianani vari kukokwa kunge vari kumabiko aya uyezve vanenge vachida kuenda vanozvifambisa sei?
Tiri kukoka mhuri yese yeZimbabwe muzvareterai trend pavanhu vese vari kupiwa chinzvimbo ichi ndivo vega vanobva kuAfrica, ndivo vega vanobva kuZimbabwe. Saka isusu tinofanirwa kumirawo newedu anobvawo kwetu tipemberere naye. Naizvozvo tiri kukoka munhu wese wemuZimbabwe, munhu wese wemuAfrica anodawo kupemberera zvakanaka izvi.
Vanenge vari kuda kuenda kuchiitiko ichi vanozvifambisa sei?
Tine Eventbrite invite iri paindaneti inonzi Tererai Trend Gala. Pane Facebook page inopa information, inopa zvichaitika pagala iyi. Takaronga mabiko ekuti kunenge kuine dinner, kwozoitawo vachaimba, kwozoitawo music, kwozoitawo zvichaitwa nevamwewo vanogara muno, vana zvizvarwa zvekuZimbabwe zvinogara munomu zvichipemberera umwe wedu. Uyezve tichanzwa speech ichataurwa namuzvare Tererai Trend vameno kana paine vakambovanzwa vachitaura. Vane chipo chokutaura zvinokubata, naivo nyaya yavo inotokubata pamwoyo ukanzwa kuti vakasvika sei pakusvika kuti vapihwo chinzvimbo chavapiwa izvi.
Ndeapi mabasa anoitwa namuzvare Trend angaite kuti vanhu vadewo kubuda vachienda kunovaona vachitaura?
Vanoremekedzwa pabasa rekusimudzira madzimai. Hameno kana muchiri kurondera makore makumi akapfuura kuti vakatoenda paprogiramu yaOprah, Oprah Winfrey Show, vachirondedzera stori yeupenyu hwavo yekuti vakakurira kumaruwa ndokuenda kuchikoro ndobva vapiwa mari yekuvaka chikoro. Saka vatori nechikoro chinosimudzira madzimai, chinosimudzira vana, vanasikana nevana vese. Vane organization yavo inonzi Trend International inosimudzira madzimai, inopa maideas ekuti madzimai asimudzike nekuwana zvinhu zvinongava paupfumi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Madeline Lorine Takaruza kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunotipakurira nemusi wemugovera wega wega. Tosangana zvakare svondo rinouya nechimwe chirongwa. Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, Our Lives, chirongwa chamunopiwa naJonga Kandemiri nemugovera wega wega.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvekuwandudzwa kwemutemo wewanano kana wekuroorana iri kunzi Proposed Marriage Bill. Takanangana nechikamu 40 chemutemo uyu kana kuti Section 40. Vakawanda vanonzi vari kunetseka kuti vanzwisise nezvemutemo uyu, vamwe vachiti unokurudzira kubikwa kwemapoto kana kugarisana pasina wanano. Muhurukuro yedu tabata sachigaro wesangano repadare vaJona Gokova. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaGokova.
Ndino tenda shukuru kusangana ne miwa kandimiri ne watereri muzimbabwe menyika yose.
Aiwa tinotenda. Vagoko vanhasi tati timbo kurukura tichitarisa nezve mutemo kana biri riri kugadzirwa rinotarisa nezvewanano kana kuroorana marriage bill. Patiri kunzwa kuti rine chikamu chinonzi section 40 chinonzi nevamwe chiri kupa kodzero kune vanhu vanenge vasina kuroorana asi vachigarisana inganzi nevamwe kubika mapoto vamwe vachiti dzimba diki kana ma small house. Makaunzwisisawo sei mutemo?
Ndanga ndichipinda misangano yanga ichitaura pamusoro pemutemo iwoyu vanhu vachipokana ne some of the sections kuti aiwa izvi zvinounza bongozozo mumhuri. Machurch ndikunzwawo kuti vari kutaura pamusoro penyaya iyoyi. I think simbisiso inofanira kuitwa ndeyekuti iko vanhu ngavadzidze kuva disciplined, vanhu ngavarongeke. Kana wadecida kuti uda kuchata, ingomira nenyaya yemuchato wako waunenge uinawo. Kusaita nyaya yekuti wazoita mwana uko, wazoita mwana uko, and so on and so forth. Because zvinokonzera bongozozo mhirizhonga mumhuri nemunyika yose. Ngatitambe tichitaura pamusoro pawo tiwane nzira yekuashandura kuti tidzokere pamurau wekare wanga uripo unoti murume mumwe chete, mukadzi mumwe chete, kana waita mhuri, mhuri yako ndo inobhenefita iyoyo.
Asika vagokova vamwe vagarawo vachiti vanokwanisa kunge vachingoita ukama kana ushamwari vasina kuzosvika pakuita muchato, vasina kunge varoorana, vanhu ivavo vachizongopararana pasina mumwe anowana cheuviri kunyange paa pasina mwana. Hazvisi zvinozobatsirawo here pamutemo mutsva?
Mutemo wakare unoti iwo makanga makashanda pamwe chete, saka govanai zvinhu sekuzviwana kwamakaita pamwe chete. Zvino kana murume mumwe chete ane mhuri dzakasiyana 3, zvinonetsa kuti uchoziya kuti ndechipi chinofanira kuenda kumhuri yakati. Saka zvinopedzisira zvaita kuti pave nekupesana mumhuri dzakawanda pamusoro peizvozvo. I think vanhu vanofanira kudzidzwa kuti tinofanira kuva nemalimits edu. Kana uchida kuroora, roora sezvazviri. Kana usingadi kuroorawo, ndizvozvowo, gara usina kuroora.
Vamwe vari kuti mutemo iwoyu unobvumidza kuti paite barika kunyange wanga wakachata kukoti uko, ukazenge waita small house kana imba diki, zvakureva kuti zviri kurekonaizwa nemutemo. Munoona sei?
Ipapa again pane dambudziko rekuti mutemo haufane kuteedza unubu hwevanhu. Mutemo unofana kugadzirisa vanhu kuti vari vanhu vakarongeka. Kana mava kuti muri musociety nevanhu vasina kurongeka, ndachitawo mutemo inotora kusarongeka kwevanhu yokuita kuti kuve legal, then pane problem. Vanhu vanofanira kudzidziswa malimits avo and vachofanira kupuwa machoices kuti kana wada zvekuchata unofanira kuchata nemukadzi wani. Haikona kuti ndoda kuchata wopedzisira wakutiudza kuti ndine vakadzi 5 vandoda kuchata navo. Uhwa unenge wahunhubu. Saka mutemo unofanira kuva wakarongeka, unobatsira society kuti ive yakarongeka, inobatsira mhuri kuti dzive dzakarongeka. Tibise hunhubu.
Muchitarisawo ramangwana, munoona here mutemo uyu uchipasiswa?
Unogona kupasiswa. Hamungo chetewo nyika yedu yakaita manyamamire nerongo. Tine zvinhu zvakawanda zvatiri kutandarisana nazvo zvinoita kuti vazhinji vedu sape nguva neenergy yatofanira kupa pakuti mutemo uyu usaregerwa uchipasa wakadaro. Kusarongeka kuri munyika kwakawanda kwekuti unogona kupasiswa, not because vanhu vari kuda, but kuti vanhu vari kushaya nguva yacho nemukana yacho yekuti vambokoncentrata kuita zvemutemo iwoyo. Because tine zvimwe zvekushaya fuel, zvekushaya chingwa, zvekushaya chii, zvese izvozvo zvinhu zvoda our attention.
Manga makateerera kuna vaJona Gokova vanove sachigaro wesangano rePadare muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Tinotenda Jonga nechirongwa chawatipa. Totarisira zvakare chimwe chirongwa chaunotipa nemugovera wega wega. Anemi muchirongwa ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Tombotarisa zvabuda mimitambo yenhabvu yeCastle Lager Premier Soccer League ya tambwa nasi. FC Platinum 1, Manika Diamonds 0. Ngezi Platinum yaita Mangange 1-1 ne Highlanders. ZPC Kariba ya kunda Capes United 1-0. Chicken Inn ya kwatura Mshowani Stars 3-1. Triangle ya kunda Herentals 1-0. Ukuo Black Rhinos yaita Mangange 0-0 ne Yada.
And his ways, a man who's given up all he was meant to be, just to make the world around him feel important. Simba mukaka usarunga mwana, cheukira nzira ya wafamba uchakuona kachana. 'Cause it's gonna be a long way, still I gotta make it someday. Talk about change, deal from nothing to something. I'm headed to the top. Yeah, watching in a kure, watching over kure. Shaka iti kashure, shaka sara kure. Watching in a kure, watching over kure. Shaka iti kashure.
Coming from all I know, I'm coming home. So I guess up on a chekuchka pa birthday and the present chat and on a future. I'm trying to look in Zira Yacho iri blurry. Sing and keep up a bye bye in a bye berry. Sing a jando sangana nazo image, it is scary. Then get it to ripa tight, funza Gary. In indiri shining star, but zimuvangu oye imi muri kupko. Kanan karasi kanda tsoka kunge supko. Cherova kajigarana, andimbo chushkwa. Nirimbeo isina kujigaru, andinenge mawuskwa. I keep grinding, kushika japadara. Patient space, nakashwona kujipatara. Watinu
na kure, watinu bakure. Shaka itika shure, shaka sara kure. Watinu na kure, watinu bakure. Shagaitika shure, shaka sara kure. Gonna stop me now. Never lose your hope now. Stay in your lane. The kure wanda for good day. Nothing's gonna stop me now. Never lose your hope now. Stay in your lane.
Jandenge ndiri musango, kushita king, nditori mujango. We all got ghosts, but tukuru wa mabango. Uri munyama chete, kunge gango.
Kwa tinu kure, kwa tinu bakure.
Boys.
Kure mumanzi wa Aishani uchuya kwa muri uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Sezvo nguva yedu yapera regaiti mbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Guta reBulawayo rinoti harizi kuzosiya zvivakwa zvaro zvichitorwa nekambani yeZESA iyo inogadzira magetsi munyika. Hurumende inoti pane vanhu makumi mashanu nevana vakaenda kumakwikwi eNetball World Cup ayo ari kutambirwa kuBritain. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina ntungamiri Ngomo achikupai nhau dzeNdebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.